Mashoko a Minister of Labour anenge asingaendera nezviri kuita paground. Kubva nezuro transport costs dzakakwira dzaakuita $2 gwendo gumwe chete, tinozva kuna varayiridzi vakawanda vanokwira kaviri, zvinoreva kuti vanenge vakuda more than $10 nokuti kumwe kwacho kwakagara kuchitoita $3. Saka hamene kuti Minister of Labour unofunga kuti mei wacho unenge apera varayiridzi vachiwana mari kupi, nokuti mari yokuenda kubasa yapfuura mari inotambirwa navashandi, zvikuru sei tichitadza kuti vashandi vacho ivava vanodawo accommodation, vanodawo kudya, vane vanawo vanoenda kuchikoro. Hurumende zvekare yakakwidza maschool fees pakoto rive rino patakavhura. Saka zvinhu zvese zvinoramba zvichingokwira, vashandi voita sei? Saka zviripo nezvekuti kana employer asitambirisi vashandi mari yokuti vaende kubasa, panosvika nguva yokuti vashandi havakwanisi kuramba vachienda kubasa. Saka varayiridzi vapadyo nokuti vasvike ipapo.
Makatoudza here hurumende nezvemamiriro aita zvino aya?
Takavaudza kubva muholiday. Vanhu vaitaura kuti maticha anozongoenda sai panovhura zvikoro, but kubva muholiday takanyora masamba akaenda kuna Minister weLabour iyo vasekainzeza nekuministry yedu nayo ministry of education. Tinowana minduro. Saka ndo zvinototikandamadza kuti kana tichinyora tichida kuti vaone zvatinoona havapinduri, asi vanoda kuzomboti July wacho unenge wasvikako maticha achiti asei kuti munhu haasi adye here kubva muna Mei kusvika muna July. Zvimwe zvinhu zvinodawo vatungamiriri vanopfungwa dzakarurama, vane muono wokuona kuti vashandi vayaura vari kunonga soso nemuromo, dan kuchinyira vashandi kuti tichazoona muna July.